Never come and have a quam sweetie. Rrr, it's a van choke. Hey, skiri dan dan dan. Akayenda Cape Town lockdown. Ano zoka ere. Ukafimba mskana usina dora. Ano vuma ere. Akagumira pa katangira uyu. Ano muka ere. Marie se ari kufachura uyu. Ano muka ere. Ndikafeka marengenya vanonditi benzi. Ndikafeka zvakanaka voti anoganza. Ndavabvunza munodei nai vanhu munodei. Munodei, munodei, munodei. Ukaita mbiri vanofambisa makuwa. Mamuona here musikana wake shuwa. Maidi kundibatsira ndipuwa. Anomuka here. Akagumira apa akatangira uyu. Anomuka here. Marie se ari kufachura uyu. Anomuka here. Akayenda Cape Town lockdown, anodzoka here. Ukafimba mskana usina dora, anovuma here. Ukakwira kombi usina mari, unodzika here. Ungamvura iwewe uchifunga doro, unotaka here. Akagumira apa akatangira uyu, anomuka here. Marie se ari kufachura uyu, anomuka here. Ndikafeka marengenya vanonditi benzi. Ndikafeka zvakanaka voti anoganza. Ndavabvunza munodei nai vanhu munodei. Munodei, munodei, munodei. Ukaita mbiri vanofambisa makuwa. Mamuona here musikana wake shuwa. Maidi kundibatsira ndipuwa. Anomuka here. Akagumira apa akatangira uyu. Anomuka here. Marie se ari kufachura uyu. Anomuka here. Akayenda Cape Town lockdown, anodzoka here. Ukafimba mskana usina dora, anovuma here. Ukakwira kombi usina mari, unodzika here. Ungamvura iwewe uchifunga doro, unodhakwa here. Akagumira apa akatangira uyu, anomuka here. Marie se ari kufachura uyu, anomuka here.